24 majisi ne mogo ndo zvega zviri mundeni mangu ma cigarettes ndo anyona kupfuta pese pando funga namuta yesi andiri kuita nhasi ndiri kuitira mangwana but sometimes tomozvibvunza mibvunzo kuri chiiko chandoraramira zvangu kana nyika yacho chindibatara chazofaro ndafu maybe kwenyu makapona kwedu kune hora kwedu kune madzikirira tinongoshingirira mamhepo akatisungirira hapana kana mahandhouse tangira kudownfall tangira kujecha uchienda uchienda vangu vane mahandhouse ndara ndichiyangwa chakutora cash vachienda kuti wane rendi unenge watatarika kushandiswa najiga wajamiswa maspika zvese takaita kwese takasvika hapana nojiga wakadonha mwari pembera zvikafuropa izvozvi indawanaka peace job varanokuma wawonditsoma ndaisa pisodi hama dzacho ndinotanga kunzira disodi nhasi ndiri sopa sopa uchafuona ndichangodaira ndoti ndiridondo zvega zviri mundeni mangu macigaretes ndo anyona kupfuta pese pandofunga nhamuta ya yesi andiri kuita nhasi ndiri kuitira mangwana but sometimes tomozvibvunza mibvunzo kuri chiiko chandoraramira zvangu kana nyika yacho chindibatara chazofaro ndafu maybe kwenyu makapona kwedu kune hora kwedu kune madzikirira tinongoshingirira mamhepo akatisungirira hapana kana mahandhouse tangira kudownfall tangira kujecha uchienda uchienda vangu vane mahandhouse ndara ndichiyangwa chakutora cash vachienda unotongoona kuti kasamira mira ndeyekwako life yacho ndeyako sanhamo dzacho ndedzako paunojuma gepa uche mistake unogara wapedza zvepapo vaimboganza ndopa unotanga ndepi yako zama uda kukwana kwana muzhetirako vanhu ndozvavari vanenge vakuita kunge mafesi ako